mara hivi Zimbabwe yenyewe kungoti vanogona kudzidzisa vano pa education yemhando yepamusoro-soro ndosaka vachidiwa nedzimwe nyika zvamunoona kudai Zimbabwe nyika yakakomborerwa nekuva nemacha akawanda chaizvo nokuti kutaura kwemutungamiri wenyika wekurwanda hakuna kukatyamara kwatinoita nezvazvo tinotozvikurudzira sevanhu vemuafrica kuti tibatane
tiri kunzwa kuti iyo Zimbabwe inodawo varayiridzi vangasvika kuma90,000 kuti inge ichikwanisawo kuguta zvikoro zvayo mungazoona here muchibvumidza kuti varayiridzi vaende kurwanda imi muchinzi munotodawo varayiridzi
varayiridzi vakawanda varimo muno muzimbabwe macolleges vari kuburitsa varayiridzi vakawandisa chaizvo asi tinenge tichiita kuti tigadzirire kuti vanyatsokwanisa kupinda pavanokwana titori nevamwe vanenge vatori pamawaiting list vamwe vakapedza 2019 vamwe vakapedza 2020 vamwe 2018 vatisati takwanisa kukanda munzvimbo dzavanokwana kunge vari saka vakawanda chaizvo
tichionawo panyaya yemihoro vandoro varayiridzi vari kuchema kuti mihoro yavari kuwana muzimbabwe mishoma tichizoona dzimwe nyika dzinenge dzichivada dzimwe nguva dzinogona kuzovapa mihoro yakakwira hazi zvoita here kuti zvikoro zvenyu zvisari zvisina varayiridzi
varayiridzi vemunomu mihoro yavo iri kutariswa nehurumende kuti inge yakanyatsokutetseka izvezvizvi chatinokwanisa kufara nacho ndechekuti hakuna kana umwe murayiridzi akapedza mwedzi asina kuwana chouviri chake mwedzi wapera saka zvakadaro zvoratidza kuti hurumende yedu iri kushanda zvakanaka chaizvo
kouyawo nyaya dzekodzero dzevashandi munozoona dzichiremekedzwa here naidzo nyika dzinenge dzichizoenda varayiridzi
kusazoziva zvedu kuti zvinenge zvakanyatsokumira sei ikoko asi tikaona kana vokurudzira kuti vemuno vaende ikoko kodzero dzavo tinotarisira kuti dzinenge dziri kubatwa zvapamusoro-soro
saka pakangonzi nerwanda mangwana varayiridzi ngavauye makagadzirira kutumira varayiridzi
ndione kune pane tichanetsa kana zvose zvagadziriswa nebazi reinternational affairs neforeign affairs nebazi republic service avo vanova ndiwo maemploy